Tinotenda zvikuru nokuti zvanga zvichiitika ndezvekuti vana vanga vachibatwa vogariswa mwanga toita mazuva anodarika zana vasina kumbotongwa vasingazivi kuti mhosva yavo ndeyei vozopedzisira mushure mezvo vozongodza akazongoburitswa saka mutongo uyu zvawaita wagadzirisa nhuna dzanga dziripo dzevanhu vanga vachingosungwa pasina zvezvingaitike zvekuti vanhu ivavo vawanikwo kuvanda
idare ripi rakapa mutongo uyu
idare remuno mupretoria rinonzi North Gauteng High Court mutongo iwoyu itori constitutional matter yakaita constitutional decision kureva kuti decision yacho kutoreva kuti vari kutoti mutemo weimmigration act chapter 34 iyoyo iri kunze kwebumbiro guru remutemo rinova rinotonga muno musouth africa saka changosara pari zvino kunzi mutemo iwoyu uendeswe kunobviswa nedare guru reconstitutional court tibva tatoziva kuti hauchipo zvamuchose
imi makatambira sei mutongo uyu
isu takafara zvikuru nemutongo iwoyo nekuti zvaakuratidza kuti hakuchina achangoita dambe tambe nekusunga vanhu vanhu vachisungwa vasinganotongiwi vasinganomiswi pamberi pemazitare vachifudzwa vachibvunzurudzwa kunzi iwo hauna mubepa here zvedi kana kuti unazo nekuti changachitira ndechekuti vamwe vanga vachibatwa nenhau iyi vanga vari vanhu vatori nemapepa asi nhaiwo kuti mutemo wanga wari uchidzvanyirira vanhu ivava vanga vachingobatikidzwa vongogariswawo ikoko vopedzisira vanuza mabasa upenyu hwavo hwotokanganisika
asi mungaona here mapurisa achiteedzera mutongo iwoyu
panogona kungoita apo nepapo kushayikwa kwekuteedzera kwemutongo asi isu tinenge chiti kune vanenge vakanganisirwazve tava nemutongo wavaipowe kana munhu achinge akanganisirwa ngaachidzoka kwatiri koti isu aiwa zvaindakanganisirwa ndakanga ndadai nedai asi pane mutengo wakadai isitotora zvemapurisa mamwe chete yatomainza kumatare tinoti vari kutadza kuteedzera mutemo yavakapikira kuti vanoda kuteedzera.